Ubviswa nemauto kwehurumende yaitungamirirwa nava Robert Mugabe gore ra2017 ndiko kunofungidzirwa kuti kuchasimudzira upenyu hweruzhinji gore rino rwemhuri yeZimbabwe inogara muSouth Africa. Mafungiro everuzhinji anoratidza kuti vaMugabe ndivo vaikonzeresa kuti vana veZimbabwe vatize munyika vachienda kunze kwenyika uko vaitambura kwenguva refu. Mukuru weZimbabwe Exiles Forum vaGabriel Shumba vanoti nekushandwa kwakaitika hurumende muZimbabwe vanotarisira kuti gore rino vanhu vachafamba vakasununguka pamuganhu weZimbabwe neSouth Africa weBite Bridge.
Chishuwo chevana veZimbabwe vachipinda mugoredzva ndichocho chokuti nyaya yemapepa wasati apedzewa kuti vapiwe magwaro okugara muSouth Africa ive yagadziriswa. Chechipiri ndechevamwe ava vakatsvaka upoteri munyika dzakaita sana South Africa vasati vava kukwanisa kudzokera kumusha nokuti havasi kushandisa mapasipoti. Vanhu ivavo vanenge vachitarisa kuti pagoredzva iri kana kuti zvichauya negore ra2018 vaive vanhu vachabahwa nehunhu, vachabahwawo zvakanaka zvatanga tisingavone zvichiitika kunzvimbo dzakaita sana Lindela Repatriation Center napamabhodha. Chikuru chimwe chinotarisirwa ndichocho kuti bhodha reBite Bridge rive bhodha rasunungukwa kuti vanhu vafambe zviri nyore.
VaEmmanuel Mago avo vasina kumbobvira vashanda basa ripi zvaro muupenyu hwavo nekuda kwekupofomara vanoti ruzhinji rweavo vakaremara vachiri kuomerwa neupenyu nekuda kwekuti hurumende inoratidza kushaya hanya navo.
Ndirikuti pamakore apfuura hurumende dzaiva kubva paNeil Smith vaipa vanhu vasingavoni vachembera vakaremara mari yokuzvibatsira nyangwe vasingashandi. Chembere dzaipiwa asi neava Mugabe akamboti pavo kusvika paita inonzi programu yavakaita yokugadzira upfumi yapera. Yeprogiramu iyoyo hatina kuzowana mari, asi tinoziva kuti hakuna nyika isina vanotambura. Muno mufambi inopiwa mari ina mwana usina baba ndite, then vakura vanopiwa yavanoti mudheni kana kuti social welfare aid vanopiwa. Saka nesu kumusha tondiwa zvatongoda social welfare aid topiwavo. Mabasa ariko anogone pamwe nesu vanhu vasingaoni kupeka tinogona kana kudini, hapana basa tisingagoni rungetwa namaoko kunze kweramaziso rokutaipa vatingarigoni. Saka ndio zvatongokumbira kuti even muparlamendi macho chini parlamendi yacho tinododawo kuti tivemo nepercentage inongodiwawo kuvanhu vakava vanoona.
VaVasco Karimupfumbi vanobva kwachienda mbuya vanoti vanovimba kuti vamunangagwa kana ani zvake achatungamirira Zimbabwe achatungamira zvine hungwaru kudarika zvaiitwa navaMugabe.
Pindura pamusoro pekutongwa kwenyika yedu yeZimbabwe, tinge tiri kuti isusu wedu mugore rapera 2017 zvinhu zvinge zvakatiomera, tichitumidzira mbatya, tichitumidzira magrosari, tenga mayunifomu. Chatiri kutarisirawo bedzi tiri kutarisira kuti mutungamiriri wedu mutsva uyu waED Mnangagwa vatiitira tichinjirawo, vachitiitira kuti tisarambe tichiita zvekutenga mbatya tichitumidzira magrosari sekunge tisinoba zvitoro kumusha kwedu uku tichitiwo nemari. Mari dai yaita kunge ichiwanikwawo kuZimbabwe tinge tinodzokerwa kumusha tichinogarawo nemhuri dzedu tisagare musango sevana vasina nyika yavo.
Mashoko avaKarimupfumbi atsigirwawo navatapfumanei marufu avo vanoti gore rapfuura ranga rakaomesesa asi vanovimba kuti gore rino zvichanaka.
Una 2017 anga akaoma akaomera vanhu vese, even unoti kuti Zimbabwe chete bachatakuda manje pakangobviswa mudhara wedu abviswa neami. Saka imi ami matura Mnangagwa chitaika kuti nyika idiita sei? Tione mari tisendese maredi yakudhara, hatidi kusendesa mari dzevamwe, toda one mari yeZimbabwe taiziva isu $2 ebepa.
Mutungamiriri wevachidiki mubato rinopikisa reMovement for Democratic Change mununu reJohannesburg vaTimes Puma vanoti kusarudzwa kwavasiro Ramaphosa semutungamiriri mutsva webato reAfrican National Congress muSouth Africa kucharabatsira zvikuru mhuri yeZimbabwe inogara muSouth Africa.
takatarisa mamiriro akaita zvino ekuti kuchinjwa kwakaita leadership ANC Comrade Cyril Ramaphosa vachipinda tinotarisirawo kuti neikonomi nesuwo neikonomi yeSouth Africa ichichinja zvinobva zvabetserawo nesuwo vanhu veZimbabwe kuti tikwanise kushandirawo mhuri dzedu pamwe chete muzvakanaka tichikwanisawo kugadzirirawo kuti dai kumusha kwedu zvinhu zvakwanisawo kuti zvimirewo zvakanaka tichiendawo kundovhota.
Asi kunyange hazvo pangave nemufaro wokuti vaMugabe havasisipo panyanga, veruzhinji havazivi kuti mamiriro ezvino munyika achamira sei mune ramangwana. Vanoti kunyange hazvo vari kufara nezvakaitika munyika gore rapfuura, pane kakunyunyuta nezviri kuitwa nemauto mune zvematongerwo enyika uyewo nezvichabuda musarudzo dzichaitwa gore rino, zvikuru kana bato riri kutonga rikakundwa. Ndakamirira Studio 7 muJohannesburg, ndini imo Blessing Munjoma.